very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 28th, 2023. And I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the continued political campaign trails taking place in the country ahead of the general elections on August the 23rd. We'll also look at current court cases from presidential and legislative candidates that are delaying the printing of the ballot paper by the Zimbabwe Elections Commission, ZEC. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the economy in the country ahead of the August 23 polls. Economists in Zimbabwe say the government is artificially manipulating the country's sinking currency in a bid to secure victory in next month's general elections. Inflation and the weakness of the Zimbabwean dollar have become issues in the election, with the main opposition party saying it will abandon the currency if voted into office. Columbus Mavunga reports from Harare.
Over the past few weeks, Zimbabwe's dollar has gotten stronger against the US dollar, a rare occurrence in recent years. Still, prices for groceries and other basic goods keep going up. 32-year-old Big Boy Kushupika wants that to change.
My wish is for prices and rate to move together, not having prices in U.S. dollars going up when its rate against the Zimbabwe dollar is going down. Prices keep increasing in U.S. dollars. That's where the challenge is. I do not know how they have to solve this.
Zimbabweans have used foreign currencies like the U.S. dollar and the South African rand since the collapse of the original Zimbabwean dollar amid severe hyperinflation in 2008. The government issued a new Zimbabwean dollar a few years ago, but it has struggled to maintain value. Economists say that in recent weeks, the government has suspended payments for major projects like road construction with the goal of reining in spending, bolstering the currency and easing inflation. Gift Mugano, an economics professor at Durban University of Technology, says this is being done because of Zimbabwe's August 23 general election.
They want to create a false impression that the government is winning the war on exchange rate. But in all economic reasoning, we cannot concentrate on exchange rate as an effective policy instrument to direct the economy to stability.
But Persistence Gwanyanya, an economist who sits on the Reserve Bank of Zimbabwe's Monetary Committee, rejects claims of currency manipulation. He says the government's currency measures are working and prices will go down.
But we understand the adjustment may not happen in one day. It may take time. But I'm pretty confident that post-election, the situation will remain as it is.
Prosper Chitambara is a senior economist with the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. He predicts that after the election, which the ruling ZANU-PF party is expected to win, the government will resume payments and the local dollar will revert to its usual ways, plummeting.
Ultimately, for sustainability, we need obviously a tight monetary policy. We need monetary discipline. We need to control money supply. We need fiscal discipline. We need to control public spending. And of course, we also need institutional reforms, especially those that are aimed at plugging in leakages and corruption within the system, because that also has a destabilizing effect on the macroeconomy.
Meanwhile, Zimbabweans like Kushupika are closely watching the currency as they see prices on basic goods and services rise and the local dollar is firming up. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
And now back to our main topic of the day, preparations for the general elections to be held on August the 23rd. Aspiring independent presidential candidate and former cabinet minister Sevia Kasukuwere had his hopes of running in this year's presidential poll dashed as his application to have his name reinstated on the ballot was thrown out by the Supreme Court today. This means he will not be on the ballot, although his lawyers have vowed to continue fighting his case. Ngatinzwe amaija kwelina sande vachitaura vakamirira vakasukuwere. Amai Jacqueline Sande vachitaura na Godwin Mangunjika vari muHarare. Gweta rava Lovedale Mangwana avo vari kupikisa kuti vakasukuwere vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vaelderly Mubayiwa vanoti vafara nemutongo wedare pamusoro penyaya iyi.
Tinowirirana zvakanyanya nemutongo wapiwa nedare guru reZimbabwe. Nocharangarira kuti kubva pakatanga nhau iyi ku High Court takange tichingosimbisa nhau yekuti zvakanga zvaitwa nenomination court zvaityora bumbiro remutemo reZimbabwe zvaityora mutemo uri muElectoral Act. Nokudaro ndosaka makaona kuti pakaitwa appeal iyi takagara tataura kuti appeal iyi yanga isina maturo, iappeal yanga icharaswa nedare guru. Ndosaka makaona kuti takakasika tamhanya zvakare kuzogara kuhigh court tichinoikumbira kuti ititendere kushandisa judgment yayakanga yapa kuna vamangwana. Pamwe chetepo takanga tauya zvekare kuno Supreme Court tichikumbira kuti tikasike tanzwikwa paappeal iyoyo nekuti tainge tichitora pfungwa yekuti appeal iyi yakanga isina maturo, yakanga yaunzwa kuti irebese nguva ende igadzire situation yekuti sarudzo dzichaitwa judgment yeku High Court isati yashanda. Saka tinofara zvikuru nekuti daro guru rawirirana nesu sekugara kwatanga tichingoita kwatinotanga.
Vari kuti vachapikisa mutongo uyu, saka chii chamuri kutarisira panyaya iyoyo?
Tinomirira kuti tigoona kuti vachadii. Chatinoziva takasumudza nyaya pamberi pedare guru kuti yanga isina simba rekunzwa appeal iyi. Dare guru rikati rine simba rekunzwa nyaya iyi. Saka tinovimba kuti mutongo wayapa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi, uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment High Court.
Gwetava Edley Mubayiwa vachitaura na Godwin Mangunjika West Studio 7. Meanwhile, CCC lawyers in Bulawayo are appealing against the High Court ruling which disqualified 12 opposition parliamentary candidates following a petition by ZANU-PF activists challenging the manner in which the Zimbabwe Electoral Commission handled their nomination papers. For now, let us take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth, when we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing about the preparation for general elections. And to discuss this issue, we are joined by UK-based Masimba Mabaza of ZANU-PF and also CCC USA-based Tawanda Jokora. I'll start off with you, Mr. Jokora. We've been seeing a lot of court cases happening in the country, and your party, CCC, is also involved in Bulawayo. Please take us, what's your view? We've seen that 12 of your candidates won't be able to participate according to what came out of the court rulings yesterday.
These are the works of ZANU-PF. ZANU-PF that is afraid of losing this election dismally. So they are trying to win this election on a technicality. They are using everything that they can. You saw what they did with to Sylvia Kasukwere. They are trying to do the same thing again with our members of parliament in Bulawayo. But it's a nullity because we have already appealed that decision. So as long as we have appealed, our members of parliament are eligible and are still our candidates, our chosen candidates. It's very unfortunate that ZANU-PF is trying to, you know, upset the will of the people. The people of Bulawayo deserve the people that they chose. They deserve to be represented in parliament by their own people. So we know that ZANU-PF is not going to win in this case, and our members of parliament continue to work hard in Matabeleland, in Bulawayo, they are also seeing what President Chamisa is doing. He's working hard in the rural areas, and this is what is rattling ZANU-PF. They never thought that President Chamisa would get all those numbers of people that President Chamisa is garnering in the rural areas. You know, despite the intimidation of our members, despite the police are stopping some of our rallies, despite ZANU-PF is trying to do to us, we are continuing with our campaign, and we continue to tell people, you know, the words of change, that a change is coming on the 23rd of August. Everyone in the rural areas, in the urban areas, in the farms should go out in numbers and vote President Chamisa so that we remove this government doing what it is doing with the lawfare, trying to stop us, trying to stop our members of parliament. So we are all seeing what they are doing. So we are going to stop that. We are going to end that on the 23rd of August.
Thank you very much. I'll now move over to you, Mr. Mabaza of ZANU-PF. You've just heard what Mr. Jokora is saying. He's blaming your party for what happened in Bulawayo. And we also saw in Harare, Sylvia Kasukwere's petition to be on the ballot as an aspiring presidential candidate was also thrown out. And people are saying, your critics are saying, these are the works of ZANU-PF because they are afraid of competition. What say you?
The first thing is to understand that when we are going through elections, we have got deadlines. And the deadlines are there for a reason. And there was a deadline of the 21st of June. It was there for a reason. So the 12 in Bulawayo, they failed to meet the deadline. And they went there after the deadline. The fact that Jack was supporting them does not change the fact that they had broken the deadline. So for Jokora and the team to say that this is the work of ZANU-PF, no, they're crazy. ZANU-PF had not gone to stop these people to lodge their filings on time. if you know that there's only one day to file and lodge your candidacy, you go there in the morning. People see, knew all along that this thing, there will be elections, they knew there will be a nomination day. They were not prepared, they were not ready. You see, the Chamisa has always been telling people that his strategy is called the strategy of ambiguity, ambiguous. Nobody knows, including himself. He does not know his strategy. And because of that, they are now confused. Their lack of preparedness and lack of communication, lack of transparency is costing them slowly. And now they are blaming Zambia for it. And for Kasukwere, it is not a victimization game. It is entirely the law. He would have been there for a required period of time before he became a presidential candidate. He wasn't in Zimbabwe. He is not in Zimbabwe. And the law has to take its course. We cannot bend the law because it's Triple C involved. We cannot bend the law because it's Kasukwere involved. We have to abide by the law. We are all aware that Triple C, in all its separation from NDC, AB to Z to Triple C, to Triple D, whatever they call themselves, they have always been rushing to court to disturb the election since time immemorial. They have always challenged anything. Even if Mnangagwa stands up tomorrow morning and say, I'm breathing, you will see Jokora and Chamisa rushing to court to say, why is he breathing? We are so used to Triple C rushing to court for nothing. But thank God we still have the rule of law. We still have the judges who follow this law.
Mm-hmm.
People who understand the law in itself. So in short, what is happening in Zimbabwe now, what is happening in the courts, it's actually the cause of law. Let the law take its own, it's called due process. Let the law take its own course. And what's happening is due process. And when the due process disadvantages Triple C, it is of no consequence. What is important is the law is being followed.
Regatinzwe kwamuri zvakare vadzokora muri kunzwa vamavaza vari kuti nyaya kuti mubato renyu manga musina ma structure vari kuti ipapo panogona kunge pakazoita kuti avo vari kubulawayo vari kunzi pari zvino vanogona kuzotadza kupinda musarudzo tione zvaakuitika iye zvinezvi munoti chiyapo.
Aiwa, hapana zviri kutaurwa apa, hapana kana zvekutombo pindura. ZANU PF iri kutsvaga uta mugate, vari kutsvaga pekubatirira kuti vapone, vari kutsvaga chekuti vangamise vachamisa sei, asi hapana chinomisa vachamisa, nekuti vachamisa vari kudiwa nevanhu. Zvavari kuita kubhuruwayo kutungana kwembudzi, matonzwa magweta edu achitotaura kuti hapana zviripo apo, vaisa mapepa avo atambirwa nemadzitare. Saka hakuchisina kusvika nyaya iyoyeyo yagadziriswa yanzwikwa vanhu vedu mamembers of parliament edu achiri kutoripo. Mukatoona ana Chandon Ostalos vari kurova basa kuna ana Mpopo makwavo uko nekwese vanhu vari kuita basa. Hatisi kuzobvundutsirwa nezanu PF. Hakuna chichatimisa chero vakashandisa mitemo, chero vakashandisa mapurisa, chero vakashandisa vamwe masoja aya, nekutoziva kuti mamasoja acho ari kwedu. Vakashandisa vaya vasingateerere mitemo, hazvisi kuzoita kuti vamunangagwa varambe varipo. Vamunangagwa is now history. Hakuna munhu achiri kuda vamunangagwa. Vanhu vose, nyika yose, vari kuziva kuti nhamo yavari kuona muZimbabwe, kutambura kwese kwavari kuita muZimbabwe, kuri kuunzwa navamunangagwa nezanu PF. Saka vanhu vakazvipira, takazvipira. Hakuna chatichatyiswa nacho nezanu PF chinoita kuti tidzokere kumashure. Ticharamba tichifamba, ticharamba tichienda mberi. Sezvamuri kuona mukuru wedu President Chamisa vatenderera nyika yese, vari kuzadza kwese kwese, vari kuita marari matatu matatu. Emasoni Mnangagwa hakwanise kana kuita marari maviri musi mumwe chete, nekuti basa ravo nderekutora vanhu nemabhazi nekuvatakura vachivaendesa ikoko, vachizvuva vamwe, vachivamanikidza kupinda mabhazi. Saka hakwanise kuita marari mairi sezviri kuitwa nemukomana wechidiki, zvekuitwa naPresident Chamisa. Vanowana vakatomirirwa nevanhu, nekuti vanhu vari kutoriko vakatozara, nyika yese yatekeshera yangova yero yega yega. Vamunangagwa vanochoita vanhu vekuzvuzvurudza, vekutsvaga, vanoita inonzi busing iya. Kwedu isu hatibvumirwe busing, and hatiidewo. Vanhu vamuri kuona vese avo, hapana ari kupiwa chicken licken iri kupiwa vamwe. hakuna ari kupromiswa mombe kana mbudzi kana huku zvatiri kunzwa vamunangagwa vachitaura kuti huyai tichakupai huku tichakupai mbudzi tichakupai zvakati isu hatisi kupromisa vanhu mbudzi nemombe tiri kupromisa vanhu Zimbabwe itsva Zimbabwe yakasununguka tiri kupa vanhu mabasa tiri kuda kupa vanhu upenyu hutsva hwakavanduka ndozvatinenge tichitaurira vanhu ndozviri kufamba zvichitaurira President Chamisa and the message yavo iyoyo iri kutambirwa nevanhu zvamunongoona pasocial media kwava munangagwa anenge ari minenge iri misodzi nekusuwa nekuti vanhu vari kumanikidzwa kuenda kumarali kwavanenge vasingadi kuenda
Vamavaza muri kunzwa zviri kutaurwa navadzoko ranzi kumarali ebato renyu rezano PF vanhu vari kuita kumanikidzwa uyezve vanonzwa nemabhazi vachibva kune dzimwe nzvimbo asi avo vanhu vari kutomirira kuti mutungamiri wavo asvike uyezve takaona nezuro mutungamiri wenyika avo vari kurussia pari zvino vachipiwa chikopokopo navavladimir putin mutungamiri werussia zvichinzi vachachishandisa pasarudzo ipapapa zvakamira sei
chekutanga zvekuti haadega titende vaputin nekuti pachikopokopo vakaona kuti nyika yezimbabwe hapana kwainge aende kana isina vamunangagwa saka totenda verutigiro rwavo asi ndatikuzivisei kuti haisi mhosva yedu kuti triple c haina mari yekutakura vatsigiri vavo kuti vauye kurali isu tinoti tinana mbuya tinana sekuru tine zvirema tine harawa dzingagone kufamba tinovapa mabhazi kuti handei kurali hativamanikidzi asi kuti vaite kufamba nyore uyezve isusu tiri sangano rinochengetedza vanhu varo tinoziva kuti tinogona kuita zuva rese tiri parali vanhu havangafe nenzara tinovapa chikafu zvino tiplec haikwanise kuvanhu vaive chikafu it cannot feed only 1000 people ingazofidha nyika yese here vakomana saka tisapedzerwe nguva nenhubu nhara dadanhumbira mutimeji nekuti zanu p f haisi kupa vanhu chicken micken kuti vagovhota asi kuti vagute nguva iyoyo nekuti vanenge vaparadi vakamirira mutungamiriri wavo achiuya saka vanenge vachida kumuimbira nekufara vakaguta saka chikafu hachisi chekukambena asi ndechekuti vana vezimbabwe vari kuuya kuzoteerera mutungamiriri wavo vange vakaguta chepiri ndechekuti zimbabwe haisi kuzopinda mumaoko enubis nekuti havasi kutoziva havana zvavakaronga havana programu havana chinangwa chavanacho chese chiringoi the whole process iri apa ndekungoti vari kungosoropodza nekungotukirira hazvibatsiri vadzokora vari kungorasika zvikuru nekuti havanzwisisi kuti aiwa parali hapasi pajeri ipai vanhu chikafu bvumirai vanhu vadye itai vanhu vavadye vagute muvape transport vaende kumba nekudzoka kurali saka hakusi kuti tikuunganidza nekuvamanikidza
Thank you so much. There we're hearing from Mr. Mavaza of ZANU PF, and it is now time to hear from our valued callers, stakeholders of this show. And tinokuchingamidzai pachirongwa makadi enyu.
Ndinofara makasindarii.
Aiwa tiri wadi tikutaura nani muri kupi?
Ndinotaura na Shakespeare rasangwandirukuketwa.
Taurai tinzwe muri kunzwa zvekutaurwa navamavaza vezano pf uyezve tina vadzokora veccc imi munoti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika negadziriro yesarudzo
mamiriro akaita zvinhu munyika yedu hatisati nyanya isusu vanhu vakabarwa Zimbabwe ichiwana rusununguko mu1980 hatina kuwana rusununguko rwacho rwakanaka rwutaurwana navanambafasha ende tiri kuona isusu kuti Zimbabwe inga ine vanhu vari kawadi vanhu vezanupiefa havarwadziwe nekutambudzika kuri kuitira vana vezimbabwe takazara munyika dzese dzewodhi yese ende mukatarisa chinotirwadza ndechekuti tikatarisa nyika dzimwe dzemuno musouth region musouth africa munomusouth region takawana rusununguko zimbabwe yatowana zvichibatsirwa naiyi zimbabwe south africa yatoonewo mu5 mapresident apo pa18 years kana tisingakanganisi vana zambia 5 most of the country dziri muzambia dziri musouth region munomu tine mapresident 5 chief chairman wa katunga ni kwa kuchinga na achipindo achinga na mapresident kuna wangu kuti mapresident akachinga ndio zvinoshanda kwa leti ngoti zvani gande ngoranda ichitonga asi kuti faza ichinge ndio kuti tifara na ni support ilikuwa na president ya misha wachifamba nyika yose wachifamba nyika yose wachona kuchidiro mu kumaruwa kwase kuno chiziwa vanhu muri yeZimbabwe yaramba yakabatana kumaruwa ikoko kuno chiziwa vanhu ikokoko vaita zvekuti nyika ive neshanduko idzokerewo kumusha kwedu isusu kuti zvana mafasha vari kungotaura vari ku kwavanenge vari ikokoko vari kuchagei vari ikokoko kana nyika yedu isusu iri nani tida
kutmkomashakespeare vari kusouth africa regai tinzwe kuna Tatenda. Hallo mukoma Tatenda, makadii uko? Hello Tatenda.
Hello Murisei.
Aiwa tiri wadi, imi Tatenda uri wechipiki, zvii zvauri kutaurawo uye zvauri kutaurawo uri kubvi?
Ndipira ndiri Harare.
Ehe, zvii zvauri kuona ndive muri on the ground, tikuona pana patine hurukuro, tine vezano PF vari kuti aiwa, ivo zvavari kuita zvinhu zvakanaka, uye zvisisi iri kutaurawo tina vadzokora vari kuti ivo vari kutsvagawo rutsigiro kumaruva nekumwe, iwe semunhu ari muHarare, zvii zvauri kuona?
Ini hangu zvekuti vanhu vamavaza izvezvi. Inova Britain iri panjira. Kana kuchinzi kuti neRai yeZanupf, everything business rinotokuoza hapana chitotombitswa vanhu vachibvirinde kuhanisa yezvamuri kuita andi ende panyaya yemutaurano yekunzi yetinozotaunika hauzisimpuru vana dzaita kuisa bhiyepani zvemuafrica ndokuzotaurano chikaku dzipasino people izazeve chinomutinototambudzika zvekunzire pati imwe nehurombo imwewachomayacharevana vashandise mari yekuasaemadhizinetasa so zvekuzi chizi zvakazoneto zvekutaura izvi handizi nomunhu hangu bozii ndiripo pabrazilzimbabwe
Thank you Tatenda. Unfortunately line yako Tatenda is kunyatsonzwika zvakanaka. Thank you Tatenda. Tatenda is speaking to us from Harare. He's saying what he's seeing on the ground is different from what Mr. Mavaza of Zanu PF is saying. But I'll come back to you Mr. Jokora to give us your last word before we close out and then go to Mr. Start with you and then go to Mr. Mavaza. Your last word.
Ndoda kuudza vana veZimbabwe, ana mai nana baba vari kumamisha, vari kunyeperwa kuti vanenge vachionekwa nemadrone nemavideo kamera pavanenge vachivhota. Inhema idzodzo, fambisai shoko, hakuna munhu anokwanisa kukuona waenda kunovhota. Tero kana ukapiwa chikeni kana ukapiwa mbudzi, tero ukapiwa hembe yeZanu PF pfeka, chikafu udye, mari udye, kana wapinda muballot box woziya pekuvhotera wovhotera shanduko wovhotera president Chamisa vachamisa nhamo iri muZimbabwe vachamisa uori hwakazara muZimbabwe musatyisidzirwe nevanhu veZanu PF musanyeperwe nevanhu veZanu PF hapana anokuona wapinda.
Thank you so much Mr. Jokora. Let me give a chance now to Mr. Mavaza of Zanu PF. Your last word. Mr. Mavaza, your last word?
Hoping that Mutauri are in Cape Town.
Uh-huh.
In South Africa, Yaninguwa Shoma in independence. I see ANC Chirukungo Tonga. Taka Zoguti, my president, I change a party and now change.
Asi kama Mavaza, kunyangwe party is not change, asi ma president, I change, asi mu Zimbabwe. Mungori ne party wani, president angari wani, akangozo change, nguwa ya pura yui, taurating.
Ma president eda achinja tane president wechipiri wechitatu kubva kuna Banana Mugabe Zentana hapana munangangwa saka we are doing atimbochinja ma president timu inogona bhora haichinjwi.
Thank you so much. Unfortunately, you know, like we're just talking about football, we don't have time. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Msanganya, who is saying have a very good night, Zimbabwe, and a great weekend ahead.